The African Beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09.05 and 20.05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinoteswa matemperature. Magonyeti hatibvumidzi kutakura vanhu, haisi public transport. Saka tinoteerera mukuteme wegovernment kuti hatitakuri vanhu, tinofamba nezvatinenge takatakura. Zvatinotakurawo zvinochekwawo mumaborder. Machona kuti zviri pamapepa ndizvere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo muchinhoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika, zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vanobuda vachishorobodza uori uhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana, kana kuti 1034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe vaine chirwere ichi. Izvi zvakabva pavanhu zviuru zviviri nezana negumi nevapfumbamwe, kana kuti 2119, vakavhenekwa chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana matatu nemakumi mana nevatatu, kana kuti 343, kuchitiwo vafa vasvika pagumi nevapfumbamwe, kana kuti 19. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19, makumi maviri nevasere vakabva kuSouth Africa, makumi maviri nemumwe vari vanhu vanga vagara vari munyika. Munhu mumwe chete akashaya ari mudunhu reMidlands, uye zvinonzi akazoonekwa kuti afane chirwere ichi mushure mekuvhenekwa kuti paonekwe chakanga chamuuraya, kana kuti post-mortem. Nekuda kwekukwira kwechirwere ichi munyika, komiti yehurumende iri kutungamira kurwiswa kwecovid-19 yeAdhoc Interministerial Task Force iri kukomekedza kuti patorwe matanho akasimba anomisa kuparadzirwa kwechirwere ichi munyika. Matanho aya anonzi anosanganisira kumiswa kwevatyairi vemagonyeti kuviga vanhu pavanodarika migano vachipinda navo munyika, kuwedzera kuongororwa kwekuteverwa kwemitemo mudzinharaunda, uye kuwedzerwa kweuwandu hwevanhu vari kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzine vanhu vari kubatwa vaine chirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu, kana kuti 13 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vafa vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvitatu nemazana matanhatu, kana kuti 573,600. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vave kudarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu, kana kuti 3.3 million. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matatu nezvishanu nemazana matanhatu kana kuti 135,600. Vanotyaira magonyeti vachienda kune dzimwe nyika varamba mashoko avari kupomerwa nehurumende ekuti vari kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo vachivayambutsa miganho kana kuvaendesa kune mamwe maguta pamwe nemadhorobha. Mumwe mutyairi vafinos Chikunda vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ingori tsika yegovernment yedu yeZimbabwe ikungoda kupomera pomera vanhu nekukundikana kwavo. Vemagonyeti tinofamba mukati menzira, hatina vanhu hatinotakura because vanhu vari palockdown, vanhu havabvumidzi kufamba. Kana tichikirosa maborder tinofamba zvakanaka. Ndo zviripo mukomajonga. Hakungozorwa mafuta enguruve yausina kudya. Isu tiringoita basa redu tichifamba tichiteedzera mutemo.
Imi pamunopfuura nepamiganho munoongororwawo here kana kuvhenekwa kuti mune chirwere ichi uye zvamunei makatakura zvinotariswa here?
Munzvimbo dzatinopfuura nadzo tinoteswa. Tinoteswa matemperature. Magonyeti hatibvumidzwi kutakura vanhu, haisi public transport. Saka tinoteerera mukutemo wegovernment kuti hatitakuri vanhu, tinofamba nezvatinenge takatakura. Zvatinotakurawo zvinochekwawo nemumabhodha vachiona kuti zviri pamapepa ndizvo here.
Asi kaimi muri kunzi muri kuwedzera kupararira kwechirwere ichi nekuti muri kutakura vanhu zviri kunze kwemutemo.
Chirwere kupararira hakusi kuti chiri kuparadzwa nemadhiraivha ematrucks. Apo handiteerenderani napo because chirwere ichi chakabva kure. Chisati chasvika munyika tii mukati menyika yeZimbabwe ndinorangarira. Even vakuru vedu vaitaura zvavanoda, vamwe vachitaura kuti vari kurangwa vachena. Asi chirwere zvino chasvika mukati menyika yeZimbabwe chiri kungopararira, hachisi kupararidzwa nao nemagonyeti. Ipapo handitenderani napo mukoma.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe imiwo semunhu ari kufamba achipinda munyika dzakasiyana siyana pamusoro pechirwere ichi?
Ndingatoti munyika yedu isu tingatoshinga nemunamato bhozi. Kana takatarisa mukati menyika yedu zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma. Unoshaya munhu anokurapa kuchipatara. Hakuna madoctors. Madoctors vari pastrike. Madoctors vari kuchemerawo mari, havana mari. Shwiro yangu vanhu tingoramba tichigeza hedu maoko edu, tirambe tichisanitaiza maoko edu zvakare. Tiraya utsanana kuti chirwere ichi chisanyanye kupararira semapararira achiri kuita bhozi. Iye zvino manamba edu ari kukwira nguva nenguva. Dai Mwari atibatsira taramba tichiteedzera mutemo kusvikira pawanikwa mushonga unokwanisawo kuparadza chirwere ichi.
Avanga vari mutyairi wegonyeti vafinos Chikunda vari parunhare nestudio 7 vari muPort Elizabeth kuSouth Africa. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo dzechikoro chepamusoro cheZimbabwe Open University muChinoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo yeChinoyi Training Center iyo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi ava avo vakatanga kunyora bvunzo nezuro vanoti havasi kufara kuti vari kunyora bvunzo dzavo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vanosvika 23. Bazi rezveutano rinoti harina kunge raongorora nzvimbo iyi kunyange hazvo bvunzo dziri kuenderera mberi dzichinyorwa. Mumwe ari kunyora bvunzo dzake paChinoyi Training Center vaGenimo Nokwara vati vari kuziva kuti vari kuisa upenyu hwavo parumana nzombe asi hapana zvekuita.
Tukutya but sometimes vongosina chine option bcause we thought otherwise vangada vakaisa maexaminations paChinoyi High izvizvo kaine makonde zvataifunga.
Asi mumwe anyora bvunzo nhasi muzvari nometa nzira vati chiri kuvadzikamisa hana ndechekuti pane zvikwanisiro zvose zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 kusanganisira kunyora vanhu vari kure nakure.
Vanotongoti hanzi vanhu havangopindi chete nemota mukati, munofisitwa muri pagate. You have to come an hour earlier. Mova mafiritiwa, mova mapinda, then you do your unonzi your social distance. Mova matopinda zvamatipera, hakuna munhu anogara mukati. Otonanga ku
mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevanhu vari kugara panzvimbo iyi vebazi rezveutano Dr. Paradzai Mudzengerere vati Zimbabwe Open University yakavanyorera tsamba asi vanga vasati vavabvumira kushandisa kunzvimbo iyi sezvo vanga vachida kutanga vaongorora nzvimbo iyi. Mukuru wezvou amai Margaret Munyoro vati zvakaitwa izvi kukanganiswa kwakaitwa kudunhu reMashonaland West.
Ivo vari
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorere vanoti kunyoreswa bvunzo munzvimbo dziri kuwanikwa vanhu vakawanda vaine chirwere cheCovid-19 kusarongeka kwemhando yepamusoro.
Kana huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere checoronavirus kumaquarantine center edu hwakawanda sezvatiri kunzwa nehurumende, tingangoti kwaakupesana kwepfungwa kuti hurumende itendere vanhu kuti vaende vanonyora mazamanishoni paquarantine center. Kuti tingati vanhu vanepfungwa dzakati kwesere vangati izvo vana vechikoro vaende vanonyorera mazamanishoni paquarantine center. Isu tichiziva kuti izvo vanhu vari kubva kunze uko ndovari kuuya neutachiona hwakawandisa wecoronavirus muZimbabwe.
Zvichakadaro, dunhu reMashonaland West rave nevanhu vaviri vafa nechirwere cheCovid-19 zvichitevera kufa kwemumwe murume kuMhondoro muBayera neZuro. Gurukota redunhu reMashonaland West, amai Mary Moliswa Chikoka, vanoti vari kushushikana zvikuru kuti vanhu vari kufa mudunhu reMashonaland West vagari vekumaruwa. Amai Muliswa Chikoka vanoti vagari vekuMhondoro muBayera vanofanirwa kunovhenekwa chirwere cheCovid-19.
Tinongokumbira dunhu rekuMhondoro muBayera kuti izvo vanhu vave vigilant. Kana pane vanhu vaivaona semunhu aishanda nevanhu vakawanda, tenchikumbira kuti izvo tiende kunotestwa kuti tionekwe kuti izvo hatina here chirwere ichi cheCovid-19. Isu seprovinsi tingoti
munhu wekutanga kufa mudunhu iri ndimbuya Nguni, amai vaimbove gurukota rehurumende vaSilvester Nguni vakashaya muna kubvumbi. Kusvika pari zvino vanhu makumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCovid-19 mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinoshanda rakazvimirira rakabatana neimwe kambani rinokumikidza nzvimbo dzinocherwa mvura nevanhu vari munzvimbo dzinonyanya kunetseka nekuwana mvura muBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Sangano reDanish Church Aid richishanda nekambani yeShweppes Zimbabwe rakumikidza nzvimbo nhanhatu dzekuti vagari vari munzvimbo dzinonetseka kuwana mvura muBulawayo vawane mvura iyi nyore. Vachitaura neStudio 7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai mumusha wePumla South nhasi, mukuru weShweppes mudunhu reBulawayo Vanesh Mashavave vati vakaona zvakakodzera kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rekushayikwa kwemvura rakatarisana nevagari.
Zvatoziva kuti muBulawayo mvura ishoma uye nzvimbo dzatidzino dzakakwirira vari kuwana mvura zvishoma. Sataona zvakakodzera kuti tibetsere guta reBulawayo kuti vawane mvura yakachena yekunwa.
Kanzuro yeguta reBulawayo ine urongwa hwekuva nenzvimbo dzakadai dzinosvika makumi maviri neshanu dzekuti vagari vanenge vachikwanisa kuwana mvura pachena. Sachigaro weCommittee Engineering Services mukanzuru vaNS Trevor Moyo vati kanzuru inofara kuti kune masangano nemakambani ari kuzvipira kubatsira kanzuru padambudziko rekushayikwa kwemvura.
Mvura iyi imvura inobva mutepi inotakurwa nebhauza reSweps ichitipa mvura yacho yakatritiwa yakafanana nemvura inobuda mutepi ichibva kukanzuru. Iyi inzira yatakaona kuti vanhu vanoshaya mvura kana kusina pressure vanofanirawo kuti vawane mvura. Iyi mvura futi haisi mvura yekuti inotengeswa, imvura inobva muchirongwa chokubatsira vanhu mahara inoitwa neCity of Bulawayo.
Nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vawane mvura inenge ine tangi remvura pamwe nepombi dzekuti vagari vachere mvura, uye nzvimbo imwe chete yakadai yakavakwa nemari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wemumusha wePumla South vamakodengu vati nzvimbo yavo yange yave nenguva isingawane mvura vachitiwo kuwana mvura kubva kuzvibhorani range rave dambudziko guru nekuti panenge pane vanhu vakawanda vanenge vachida mvura iyi. Amai Beatrice Chuma vatsinirawo izvi vachiti kushayikwa kwemvura kwange kwave kukonzera matambudziko akawanda vakati vafara zvikuru neurongwa uhu.
Vanhu havachagoni kuwacha, havachagoni kudirisa mugadini sezvo iri nguva yenzara. Saka izvozvi takukwanisa kuwacha chero pavada kuwacha vavakuwacha nekuti mvura tinoipiwa chaizvo. Hatichamuki kuseni kuchitonhora saka tinotenda chaizo Mwari de apindira mvura yanaya tikowana mvura inova kudenga
kutarevela wayo rakatarisana nedambudziko rekupa vagari mvura yakakwana zvekuti pari zvino vagari vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo pane vanhu 13 vafane chirwere chemanyoka kusvika pari zvino nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura iri ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini kudzanai musengi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobuda vachishoropodza uori uhu. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memashoko avamunangagwa pazuva rekucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day, pamwe nemashoko avakataura ekushora uori pamusangano wePolitical Actors Dialogue neZuro, mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti aka akasike kutanga vamunangagwa vachitaura mashoko akadai asi pasina zviri kuitwa. VaKumalo vanoti semaonero avo hurumende iripo ine uori hwakanyanya kudarika hurumende yava Robert Mugabe.
Hurumende iripo iyi inenge itori momuori and vanhu vari kutora mari vachitora vachizviisawo muhomwe kuti kana uchifamba kunze uku vakutonzi kutora mari United. Vanhu vakutotsvinira hurumende iyo kuti ha ndeye kutora mari United, saka vakabvisa vaive pachigaro kuti vachipindawo vaonewo mukanawo wavo wekutorawo mari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti pavakatora matomu vamunangagwa vakataura kuti vachaparadza uori, izvo zvavari kutadza kuita sezvo uori hwacho huri kutoenderera mberi.
Uori hwacho hausi nyaya yekuti patorwa mari chete, asi kune uori futi wekuti pfuma yese yenyika iri kutorwa navanhu vashomanana, vatora kune zvekufambisa zvemafuta ekufambisa, vatora kune mabhengi, vatora kune mamaini, mi waenda muvanhu vashoma, vanhu vazhinji vachitambudzika. Saka pari kuda kuti paitwe hurukurano dzekuti dai vauya tigare pasi, asi tiri kuona kuti hurukurano havasi kudzida nekuti kutripartite negotiating forum kwatinofanira kunga tichikurukura hurumende nevemabhizimusi nesu vashandi havasi kuchikoshesa chinhu ichocho, nesu takutoona kuti hakuna basa rekuendako.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vanoti vanoona sekuti zvinonetsa kuti hurumende irwise uori nekuti vazhinji vanoita uori vari pedyo nemutungamiri wenyika nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Tanzwa zvakawanda nezvamunangagwa achitaura, munoziva kuti vakabvira kare vachingotaura kuti tada hatichada zvecorruption, ezvazoita sezvecorruption, but government is not taking a strong stand panyaya dzecorruption. Vanhu vari kuba, kuri kubiwa police force, kuri kuitika corruption isingaiti. Mukaenda kwese magovernment office munoona kuti corruption yega yega. Saka kana vachitaura kuti vari against corruption, where is the evidence yekuti mamovements are kuitwa? Ngatitarirei zvakaitwa naJohn Magufuli izvezvi, president wekuTanzania. It was very straightforward and wakauya ari strong achitanga kuita fire vanhu vakanga vachiwanikwa vachiba kumahospitals nezvo zvakadero. Komuno musei tichitadza isusu kuita go against zvinhu zvatinonyatsoona zviri pachena kuti hapari kubiwa.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzeuori munyika.
President vakaratidzawo kugunun'una kwavo nenhau iri kutaurwa mazuva ano yecatch and release. Zviri kuratidza kuti president munhu ari kunzwisisa, munhu ari kuona kushata kwecorruption, ari kuonawo ari kuitawo mafrustrations seari kungoitwa nemazimbabwen zese panhau dzecorruption, kuti kumakoti kana nyaya dzaendauka ngadzikurumidzawo kuti dziongororwe.
Asi vamunangagwa vanoti hurumende yavo iri kuedza napose painogona napo kurwisa uori. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hurumende yavamunangagwa iri kurwisa uori, ndosaka vamwe vakuru vakuru muhurumende vaine nyaya dzeuori dziri kumatare.
ZANU-PF vanova president vehurumende renyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption. Ndo vari pamberi isu tichitevera, ndo vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzaa dzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana president Mugabe dzichisungwa parizvi notipinga tarisi nokuti munhu obva kumatongerwe nyika ebatoriti kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kunyanga ipi hatizi kutarisa izvozvo ndoku saka vana gagira tapfuma vari mujeri kutaura kudai ndoku saka vana zora mugumbo vaine nyaya dziri kukoti ndoku saka vana kurisira mupfumira vaine nyaya dziri kukoti ndoku saka vana undenge vari mujeri iko nezvi mafoma ministers zvose izvozvo zvinokutaridza kuti hurumende haisi kumira pakubvisa corruption vavo vagara mwoyo vanga vari minister of health nekuda kwenyaya dzavo dziri kukoti vakati chibuda cabinet hakukwanisi kumirira mucabinet yava munangagwa
kubvira pavakapinda muhofisi pane makurukota ehurumende anoti hamai Prisca Mfumira vaobva Diamoyo nevamwe vaive makurukota ehurumende vakaita savaIgnatius Chombo navasame undenge vakasungirwa nyaya dzeuori sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo vanoti matare anofanira kusimbiswa kuti ape mitongo inodzivirira kuparwa kwedzimhosva dzeuori munyika sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inodarika bhiriyoni remadhora ekuAmerica nekuda kwehuori gore rega rega ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni yeUnited Nations iri kuongorora zviri kuitika muBurundi inoti haina chivimbo nezviri kuvimbiswa neBurundi kuti iri kuwandudza mamiriro ekodzero dzevanhu. Komisheni iyi yaburitsa gwaro rayo iro rava mumaoko eUnited Nations Human Rights Council. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muCameroon vakaratidza kutsamwa zvikuru apo hurumende yakazivisa kuti urongwa hwenhabvu ye2020 African Champions League hauchaitwe gore rino nekuda kwechirwere checovid-19. Vanhu vanozviitira mabasa emaoko vanoti vari kufara kuti vave kubvumiswa kutanga kushanda mumadhorobha akasiyana-siyana, asi mari dzavari kunzi vabhadhare dziri kupa kuti vakawanda vavo vagare havo mudzimba. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa naIMF inoratidza kuti Zimbabwe iri pachidanho chechipiri pasi rose kubva kuBolivia kuva nevanhu vakawandisa vari kuzviitira mabasa avo emaoko. Asi kuuya kwakaita chirwere checovid-19 kwapa kuti zvinhu zviomere vanozviitira mabasa emaoko ava. Vachitaura muchinoi svondo rapera negurukota rezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati amai Tsimbiso Nyoni, imwe nhengo yeZanu PF amai Hilda Gweshe vakati sezvo vanga vasingashande zvinhu zvavaomera zvakanyanya.
Pane makambani zvanga ari pano pamara vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anomuhodha something anenge akakweretawo mari. Ratino kuti inizvo zvecovid yatanga handibosi mari inobhadhara pamwedzi pamwedzi, mari iyo handisisina kwandinoiwana. Ratino handitaa kutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba, unotorerwa kunzwira kutora sfiriji ndiana ndakabatisa.
Ko kuvhurwa kwaitwa mimwe misika kwabatsira here? Tabvunza mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasame Wadzai.
Ya, misika yakavhurwa mizhinji yacho ndeinotengesa mafruits and vegetables. Ndiyo mbare iyoyi musika Lusaka Market kuLawayo kudana Godini kuchiri kuvakwa saka kusati kwavhurwa. Then mutown muCBD chaimo panoko pakabhana moo yakavhurwa. Ndo yatiri kuchema nayo nenhau dzemari dziri kutaurwa kunzi vanhu vauye kuzobhadhara anenge achinzi ma $5 pazuva yatiri kuti yakawandisa. So in terms of kubatsira kwehurumende hapana so far chatiri kuona chinobatika chiri kuunzwa nehurumende kumusika iyoyi.
Munyori mkuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanotenderana nemaonero aya.
Chidano chekuregister chacho ichi hachina kunyaso kuti tsakanyike kune vazhinji nekuti ndingangotsanangura zvishoma zvirimo mukuregister. Munhu anofanira kutanga atestwa kuti haana here chirwere cheCOVID-19. Tokutarisira mari yakaita sekunge kunana $25. Chechipiri vanhu vari kunziwo vave neinonzi health certificate kana certificate yezveutano inodawo kambhadharo futi kuti munhu aiwane. Chechitatu zvichienda nekuti munhu ari kuita basa ripi vanhu vari kunzi vange vane anonzi matax clearance certificates vasati vatanga basa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti mabasa anoitwa nevanhu ava akakosha zvikuru.
Informal economy yaka kosha zvakanyanyisisa, ino provide mabasa kune vanhu vasingakwanisikwa namabasa muformal economy. Uye vanenge varasikirwa zvakare nemabasa muformal economy vanopedzisira vakushanda muinformal. We International Monetary Fund wakambobudisa gwaro rairakidza iro kuti informal economy muZimbabwe yakakura zvakanyanyisisa, ino contribute more than 60% to gross domestic product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo hurumende inofanira kubatsira vanhu ava sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Dambudziko hatina nderekuti hurumende yedu yakabroka, dzimwe nyika dziri kupa mari kuma SME kuti vakwanise kudzoka back to business. Munomo vakapuwa $600 million. Inochikisa kudeedzera pazita, asi tikaidivida ne 6 million people vari kuma SMEs zviri kureva kuti munhu woga woga ari ku SME ari kuona 100 bond, saka haina chinobatsira.
Sangano reCenter for International Enterprise rinoti pavanhu vari kuzviitira mabasa emaoko munyika madzimai ndiwo akawandisa achisvika zvikamu 60 nemanomwe kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri Zimbabwe, tisakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri Zimbabwe, tisakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi matatu nevana kana kuti 1034. Vadzidzi vakawanda vari kunyora bvunzo muchinhoyi vanoti havasi kufara nekunyorera bvunzo panzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vari kuongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende haina chido chekurwisa nekupedza uori munyika zvisinei hazvo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobuda vachishoropodza uori uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Ntulikazi 2020 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ekutshoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese ledlula inkulungwane eyodwa 1034.
Chita mangcwaba la azogcwala thina. Uma ungena nje uyiforeign, they will do le nto evelisenzeka kungena esibhedlela la Stamford. Uma ungela zincwadi awuvunyelwa ukungena esibhedlela uliforeign, kumele unceda ama-South Africans first. So kunzima, abantu kumele baziphathe ngoba ungayi esibhedlela sokungenzeka ungajiki.
Bethukile abeZimbabwe kwele-South Africa ngemva kokuba isabelo se-Gauteng esilabeZimbabwe abaningi sekuyiso esihlaselwe kakhulu yi-coronavirus ukwedlula zonke elizweni.
Gathesi into eqakathekileyo yikulungisa indaba ye-ikonomi yelizwe. Siyabona gathesi ukuthi i-socio-economic situation elizweni lapha yiyo into eqakathekileyo kakhulu.
Inhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lengcweti kwezombusazwe bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba azimisele ukulwisana lenkohlakalo, hatshi ukube ekhuluma nje ngomlomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekutshoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese ledlula inkulungwane eyodwa 1034. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi phose amahlanu 49 abatholakale belegciwane leli. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu 343, labulala abalishumi lasiyagalolunye 19. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba nabale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisiyagalolunye 91,103. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lantathu 13.2 million. Kuthi asebebulewe leli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 576,524. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisiyagalombili 7.7 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni akwezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 610,807, labulala inkulungwane ezidlula ezilishumi lantathu 13,456, kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 305,861, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Bethukile abeZimbabwe kwele-South Africa ngemva kokuba isabelo se-Gauteng esilabeZimbabwe abaningi sekuyiso esihlaselwe kakhulu yi-coronavirus ukwedlula zonke elizweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Sekuzalele ingwe esabelweni se-Gauteng ngemva kwesimemezelo sikahulumende esokuthi sebesedlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kulesi sabelo. Le yinto esitshiye iningi labeZimbabwe bethole amathumbu ngezandla njengoba kulapho iningi abafikele khona, basebenza khona, bahlala khona. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi sekubuye kwafaka ibilebile esilondeni yilokhu ukuthi edolobheni le-Johannesburg lapho abaningi khona owedlula zonke indawo elizweni kulapho leligciwane elidla khona amahabulo.
I think kuzoba nzima kakhulu ebantwini waseZimbabwe ukuthi bengcwabe abantu babo ngoba kusazofiwa impela abantu bayafa lapha eGauteng. Abantu abasasebenzi kuningi babo, abantu abasatholi ukudla nazo zonke lezi zinto ezikhona. Uma kuyikhona ukufa sizofela khona lapha, uma kuyikuthi azikhoni ukuyobangcwaba emakhaya abantu bakithi sizobangcwaba nje khona lapha.
Emalangeni kube lembiko engagcizelelwanga nguhulumende ethi lesi sabelo siphakathi kokwemba amangcwaba ayisigidi kulungiselelwa labo okukhangelela ukuthi babulawe i-coronavirus. Le yinto yezalwane zeZimbabwe lezo ezithi isibalalisa phandle kwengubo. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Greatman Mkhwebu yena uthi njengoba bekuvele kulomoyana wokungemukeli abakwamanye amazwe ezibhedlela, sebesesaba ukuthi funa lapho abazobanjwa ilo mkhuhlane ngeke baphume ezibhedlela.
Shuthi amangcwaba la azogcwala thina. Uthi uma ungena nje uyi-foreign, they will do le nto evele isenzeka kungena ezibhedlela sithamauthi uma ungela zincwadi awuvunyelwe ukungena isibhedlela uli-foreign, akumele kunceda ama-South Africans first. So eyi kunzima, abantu kumele baziphathe ngoba ungayo isibhedlela sokungenzeka ungajiki.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi vele lo mkhuhlane usuqalisile ukuhlasela uzulu weZimbabwe kwele South Africa.
Kumele sizame ukwenza lokho ngolwasemzini okuthiwa i-social distance. Singahambe endaweni lapho kugcwele khona abantu. Kumele masiphume emakhaya, sifake ama-mask, sigeze izandla. Kumele futhi nxa ubuya emsebenzini ntambama ufika ngekhaya, kumele ufike ufuthe. Kumele ungesabi ukunoka umlomo udla ama-garlic lalezi ezinye izinto abathi sizidle.
Okwamanje sebebanga kunkulungwane ezingamakhulu amathathu, about 300,000, asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa, kanti sebesedlula izinkulungwane ezine, over 4,000, asebefile. Kusenjalo alokhe egeleza amazwi enduduzo kulandela imfa kankosazana Zindzi Mandela obeyindodakazi yabomuyi unkosikazi Winnie Mandela lomnumzana Nelson Mandela. uZindzi ubengumeli weSouth Africa kwele Denmark. Uhulumende wakwele South Africa ubengakethuli imbangela yemfa kankosazana Mandela. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Inhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye lengcwethi kwezombusazwe bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba azimisele ukulwisana lenkohlakalo, hatshi ukube ekhuluma nje ngomlomo. Njalo uhulumende wakhe achiyane lomkhuba wokuvala abantu amehlo ngokubopha abaphatheka kunkohlakalo base bekhululwa masinyazana. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethule ngemva kombiko owethulwe ngumongameli Mnangagwa emkhosini wokunanza usuku oqakathekisa ukuqedwa kwenkohlakalo kuzwekazi le-Africa lwe-Africa Anti-Corruption Day, kanye lombiko awethula esola inkohlakalo ekhona enhlanganisweni ye-Political Actors Dialogue izolo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uthi akuqali uMnangagwa ukukhuluma kanje kodwa kungiyela akwenzayo. UKhumalo uthi ubona ingani uhulumende okhona engokhohlakele kakhulu ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. Kathesi into eqakathekileyo yikulungisa indaba ye-economy yelizwe. Siyabona kathesi ukuthi i-socio-economic situation elisezweni lapha yiyo into eqakathekileyo kakhulu kathesi.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza izimele umnumzana Masimba Kutshera uthi umongameli Mnangagwa wathembisa uZulu ngesikhathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 ukuba wayezolwisana lemisebenzi yenkohlakalo waxotsha amalunga ebhodi yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ayekhona ngaleso sikhathi kodwa kuze kube lamhla akukho okubonakalayo osekuthe kwenziwa uDubo okutshela ethi yikukhuluma okuthize kwenkokheli kodwa kwenziwe okunye yinkokheli inye
kumele uhulumende abe more transparent njalo kumele abe more consistent kuma policies akhe ukuze sinqabele uDubo esikhangelane lalo khathesi ngoba nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela asebenza ngayo khathesi sizaba loDubo olukhulu olokuthi lathi maZimbabweans sizabona ubunzima sibili
kodwa uMnangagwa uhlezi esithi uhulumende wakhe uyazama ngazo zonke indlela ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF umnumzana Thafazo kwaMgwadi uthi uhulumende kaMnangagwa ulwisana layo imisebenzi yenkohlakalo yikho enye inkokheli kahulumende eyaziwayo isiyatholakala ilawo amacala enkohlakalo njalo sezasiwa emthethwandaba
President weZANU PF, but our president woman in the nyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption. No one funding is going to take care.
Umkhokeli weZANU PF, onguye umongameli welizwe, uyakhokela kwezokulwisana nenkohlakalo elizweni. Thina silandela ngamuva kwakhe. Nguye osebangele ukubotshwa kwamalunga ebandla lethu ababengathintwa lanxa kwakusaziwa ukuba babephatheka kwindaba zenkohlakalo. Ezinye zalezi ndaba kuke zadalwa ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Kungakhangelwa ukuba uvela kuliphi ibandla lezombusazwe kumbe ukuthi ungowaliphi ibandla lezokholo nokuthi uyakuyiphi inyanga kasi kukhangeli lokho thina
selokhu wangenayo esikhundleni uMnangagwa kulabaphathi ntambo ababalisa unkosikazi Prisca Mfumira uDr Obadaya Moyo labanye abagoqela ababengabaphathi ntambo ngesikhathi uMgabe ebusa abanje ngoDr Ignatius Jombo umnumzana Samuel Undenge asebatholakala belamacala enkohlakalo. Umgcini sihlalo wekhomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, uJustice Lois Mathandamoyo, uthi imithethwandaba kumele isekelwe ngokwaneleyo ukuze iphe izigwebo ezingenqabela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Abenhlanganiso yeTransparency International bathi eleZimbabwe lilahlekelwa yimali eyedlula ibhiliyoni inye yamadola akwelemelika minyaka yonke ngenxa yemisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele esitaladeni phezu kokudilika komnotho mhlaka 31 kulinyanga. Mthakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMikeove.
Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa usephinde wabuyisela imigoqo yokwalela ukuthengiswa kotshwala kanye lokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi santambama i-curfew ngemva kokubona ukuqansa kwenani labantu abahlolwayo betholakala bele COVID-19. Umnikazi weqembu lomdlalo we-football yakwele Melika ele Washington Redskins uDan Schneider useze wavuma ukuthiyana laleli gama ngemva kokwala okweminyaka eminingi ukuliguqula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amankampani asekele leli qembu ngemali anjengabo FedEx, Nike, Pepsi le Bank of America labo sebemanyene loZulu osola leli bizo ngoba liseyamela ekuthukeni abohlobo lwama-Native Americans abatholakala behlala kuleli lizwe ngabahuquluzi bomhlaba ababevela emazweni awe-Europe. Igama elintsha khona liza kwethulelwa uZulu. Sigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lelami uMikeove.
Owamanje wathi ngidedele uChris Gandhi ukuze asethulele udaba oluphathelane lezomnotho.
UZulu kunye labanye osomabhizimusi baqhubeka belokhu besala ukwamukela imali yohlobo lwama-bond note lanxa uhulumende sithi imali le imele iqhubeke ilokhu isebenza. Kubikwa sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amabili abanye bajeziswa emthethwandaba ngokuhlawuliswa imali ephakathi kwamadola angamakhulu amabili lengamakhulu amahlanu. Imali elotshwe bond note eyisisindo samadola amabili lesisindo samadola amahlanu yiyo engamukelwa ngabaningi. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe dollar kwaba lembiko enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet isithi ama-bond notes azamiswa ukusebenza. Kodwa uhulumende uyalandula lembiko isithi ngamanga ngoba ama-bond notes azasebenza kanye kanye le-dollar leZimbabwe. Ingcweti kwezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukwala ukwamukela kwama-bond notes sokungezelele ubunzima obuvele bukhona ngokusilela kwemali.
Ukwaliwa kwama-bond notes angiboni kunceda muntu ngoba kuletha ubunzima obuthize ebantwini abayabe bengakwanisi ukuthi bazithengele singathi ngama-basics kumbe into abazifunayo. Ilizwe leli lilo dubo olokuselakala kwemali ingaba ngama bond notes alapha eZimbabwe kumbe ama US dollars. So ngibona njengani ukufaka abantu ebunzimeni nxa kuyikuthi baliswa uthenga besebenzisa imali yalapha elizweni.
Lokho kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi ilizwe vele selibuyele ekusetshenzisweni kwedola leMelika.
Iqinisweni kwakande ukuthi abantu sebedolarizile i-economy bese ngithi besebenzisa i-multi-currency again. Yikho sebesala le i-bond note nalawa ama-two bond la. Khona kuba lobunzima ukuthi abantu abaningi abayifinyelela imali yakwamanye amazwe onje ukuthi abantu abaningi basebehlile ukuthi bathenge kodwa laba abalayo sebayathenga ezitolo. Yikho nje okuluhlupho ukuthi nxa wena imali yakho ungayitholi kutsho ukuthi wena usenkingeni ukuthi uthole ukudla. Kodwa amanye ama-bond bayawathatha abantu kodwa amanye lama-dollars abayala sekatholi-ke ukuthi kanti vele imbangela ukuthi ama-two bond ayaliwe yikwini akula muntu osekucakisile khona lokho. Kodwa nje mbona ngathiwa nxa yokuthi imali esebenzayo yakulelizwe kumele abantu bayivume phela anti imali yakuleleli why abantu beyala angikuzwisisi mina kahle kahle ukuthi yindaba ngabantu nxa abagangileyo nje abafuna ukuthi behlukumeza abantu kodwa empeleni ukuthi nxa sikhangele ezitolo izitolo sezithatha imali yakwamanye amazwe njalo futhi lama-bond kodwa izitolo ezincane lezi ezisemgodweni langaphi langaphi abanye bangikhona bayalisita bathathi ama-two dollars but ngike ngabona namhlanje kwenye isitolo bethatha ama-two dollars nje bethenga kodwa kwezindawo besala. Emabhanga silokhu sibona indwendwe abantu befolele imali lokhu ihlupha sibili. Ukuye waphuma imbiko yokuthi amabhange amanye kade engalayo kumalanga nje amabili wamathatha edlulile kade bengadingekho imali kade ngikade ngingekho ibond.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi baningi kakhulu osomabhizimusi abangamukeli ama-bond notes.
Osomabhizimusi abaningi koBulawayo lezabelo ezigqagqela uBulawayo besebelomkhuba wokuthi bayalo kwamukela ikakhulu ama-two bond lama-five bond. Njalo sakukhuthaza ukuthi yona leyo imali abayiphikayo abangayifuniyo bazabe sebeyifisa ngoba ilizwe lakithi siyakwazi ukuthi yiyo imali esebenzayo amazimdola lama-bond kusebenza kundawonye. Njalo abaningi kukhanya basebenzwe ihungahunga lokuthi izisebenzi zikahulumende ziphiwa ama-$75 lawana ama-US dollar allowances awe-COVID. Basebecabanga ukuthi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende zizayibamba leyo mali ngezandla. Sabacebisa njalo ukuthi hayi imali leyo izisebenzi zikahulumende zizayithola iyimali nje esemoyeni esemakhadini kumbe mhlawumbe uhulumende ayikhonvethe vela yenza ama-bond. So ngokunjalo-ke abaningi abantu bebesehluleka ukuthenga besebenzisa ama-bond la ikakhulu ama-two dollars lama-five dollars. Kodwa kathesi abanye sebeqalisa ukwamukela ngoba singakunanzela ilizwe lakithi livele kalila mali. ilingela mali njalo imali ekhona abantu isisindo sayo kabasithembi ngakunjalo abantu sebeprefer ukuthi basebenzise ama US dollar ama rand kodwa ke sikuphinda sikucabanga ukuthi abantu bakithi bavele bahola wona ama bond lawa amazimdola
isikhulumeli samapolisa assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le Herald ukuthi amapolisa azaqhubeka ebopha abangafuni ukwamukela ama bond notes.
Izakhamizi zemzini weluveve kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngodubo lwamanzi, isihudo kanye lomkhuhlane wokuxathuka ijwabu osubahlasele ikakhulu labo abasinde kwisihudo ngemva kokunatha amanzi abehlangene langcolileyo aphuma ezambuzini. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zemzini weluveve sezikhala khathesi ngodubo olutsha lokuxathuka umzimba osoluhlasela labo abasinde kulesi sihudo esibulele abantu abalitshumi lantathu. Unkosikazi Hilda Ndlovu isakhamuzi seluveve uthi lokhu belalo uhlupho lwamanzi aphuma empompini elombala oveza ukuba kawahlanzekanga.
Udubo elibhekane lapha eluveve silohlupho lwamanzi sibili kakhulu ngoba esebuya amanzi lapha ayabuya sekhona kodwa uncedo lwawo ayaphuma futhi abuyele abe yona leyaninto. Ukuwabhoyilisa siyawubhoyilisa, izisu ziyasiphatha ziyasika into esingathi iyasinceda kakhulu. Abanye salalela ngoma sesithi mama ngona uthatha ukulilahle kodwa ungathulula ungathi uyadla kuyabuya kwintwatho ungathi uyangaphandle uba ngcono kuthi
umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association kuWard 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi amanzi sebelawo kodwa izakhamizi azisawathembi.
Ya udubo lwamanzi, amanzi kulezi nsuku silawo sesibasithembisa ukuthi amanzi awasoze beyavale lokhu seselawo, kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi. Ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile kumbe lo munye bengazange sambamba umzela sekhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa.
Unkosikazi Joyce Dliwayo onomzukulu wakhe oxathukayo umzimba uchasisa ngodubo ababhekane lalo njengemuli.
Likhangela umntanami ukuthi unjani umzukulu wami ngendaba yamanzi. Ngamanzi wona lawo phola amadokotela kungahamba kabakuchasisa ukhona umunye ovele oleleyo logogo olo 89 years laye usukile. Laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama eyigreen bathi bafuna amanzi afresh elokhuzeni empompini yibo aba-affectwa kakhulu. Kwa-affecta u-Ayanda, ukhulu Ndlovu, ugogo Mancube noLungelo iba bayafikthwa kakhulu ngoba basukile njengoba babona benzi akula sizo azuzanga lutho esibhedlela kazi walala esibhedlela bathi bafuna imali sacina ngaze ngathengisa enye iTV engangidlayo ngayibhadala ngabhadala 400 okulala kwakhe empilo.
Umnumzana Shupani Sivanda isisebenzi secouncil eSewage Works eluveve uthi yena labantwa bakhe lokhe bephathekile kuthi unkosikazi wakhe wabhubha ngemva kokuphathwa yisihudo.
Ngisebenza eSewage Works eluveve, so ngingathi nje sagula nje siyifamily mina labantwana ababili lomkami waqala mina then ngagula for almost 2 days. 2 days ngarecover angikavanga completely, wabe sekusiba ngabantwana abagulayo begijinyiswa yisisu labo after 2 or 3 days wabe sebengcono. Kwaqalisa ke umkami umama wabantwana kwakwi Friday I think on the 12th or 13th kunapo, so yena ukwahle kwambamba ngamandla kwaqala ebusuku ngeFriday egijima ehlanza then kuthe sekusile wayesengumuntu oseparalyzed inyawo then engumuntu osexayisa ukuhumana then ngamgijimisa ku-24 hour clinic wafika wamfaka i-drip bamnika amaphilisi. Sunday wayengani sengcunywana mandi waqalisa futhi ngamsempilo empilo bafika bamfaka i-drip wayevele sesidla nge-drip engasakwanisi ukudla from there unfortunately the next week yangkhona ama nurses lama doctors they were on strike so she succumbed to those things that it is and then she passed away on the 22nd of June.
Ukhansili ukhuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengakawanathi ngoba elakho ukuba ahlangane lengcikeza ngesikhathi evaliwe. Umphathi wezempilakahle kumunicipala wedolobho lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi baphakathi kokuhlolisisa udubo olutsha lolu osoluhlasele abantu beluveve lokuxathuka ijwabu ikakhulu labo abasinde emkhuhlaneni wesihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ayo ningu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezano PF lokhe ekhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi. Besithi wonke umuntu ozaphatheka kulolu hlelo uyabe esephula umthetho we-lockdown obekwe nguhulumende. Wonake okhuthaza uZulu ukubana ahlale ezindlini ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Linye icele inhlanganiso ezulela amalungelo abatsha elizweni ezigoqela imela izifundi zemakolitshini izinasu bakhuthaza uZulu ikakhulu intsha yelizwe ukuba aphatheke kulolu hlelo ukuze baveze kuhulumende ukuthi abajabuliswa yisimo somnotho esilokhu esiqhubekela phambili sidilika. Ukuze sizwe okuningi uMike Obe weStudio 7 uxoxa lomnumzana Jingani Shoko ilunga lenhlanganiso yezinasu.
I-lockdown ungananzelela ukuthi i-government yethu yeZimbabwe nxa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama-citizens. But ungakunanzelela lesisa kahle kahle i-lockdown we have seen ama-decisions being made by the government. During i-lockdown we have seen key political decisions being made by the government during i-lockdown. So yona i-government nxa isithi abantu ngeke batshengise ngenxa ye-lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So you notice ukuthi vele into yonke ethwa yi lockdown kahle kahle it's working to the advantage of government and ZANU-PF. So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate. We may have noticed ukuthi endaweni ezinjenge United States, Malawi and Mali as we speak abantu bayatshengisela. So thina singamelela ukuthi iCovid iphele, which means ilizwe liyachabalala abantu baye betshontsha. Njalo ilungelo labantu lokuthi betshengisele nxa kusenza kabahambe abantu beyotshengisela.
Ngombono wakho kukhona na okulakho ukuphumelela kulumkhankaso okujonge ukuthuthukisa intsha yakweZimbabwe?
Abona abayenza ngokwenombolo bathi 75% of this population ingama youth kumbe intsha. So sibona ukuthi kungatshengiselwa kumbe kungademonstrator ama youth they are the most affected, and sizananzela ukuthi kungatshengiselwa intsha kathi singakwanisa ukuthi ibe yona engathola amathuba angcono, ibe yona engathola maybe ukufunda okungcono. Sizananzela ukuthi izikolo, izibhedlela, lemisebenzi, konke lokhu ku-affecta intsha yakathesi. Njalo
ubona ngani ukutshengisela kuyasiza na kweZimbabwe? Ngoba siyabona lokho akusilona ukuqala abantu bephuma ngobuningi babo besiyotshengisela, kodwa ukungaphumi lutho eningi labantu balokhu beqhubekela phambili bekhala besithi isimo somnotho silokhu esiqhubekela phambili sigugudeka.
I think kuyasiza ukutshengisela ngoba abantu bathola ithuba lokuthi be-exercise amalungelo awo. Njalo abantu kumele bebe organized, because ukuze into iphumelele we are saying how many people are of the idea, and abantu bayakwazi yini ukuthi lilungelo labo ukuthi betshengisele. So we have seen even in the United States where we have better run economies, people demonstrate. So thina we are saying abantu nxa bekwazi ilungelo labo, abantu nxa bekwazi ukuthi bona bafuna ukuthi kube lempumela yani exactly ekutshengiseleni, I think we are Caesar.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinasu ubexoxa lo Mike wobe we Studio 7 ecingweni eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na 7.